tiye tine maonero ayo hatingatauri ikodzero yavo yekuda kuona maonero avanoita uyezve matarirwo zvaakagadzirirwa ka kuti anenge ane kunyunyuta kwaainako anofanira kuti aende kumatare edzimhosva aende kumatare nyaya dzake dzinotongwa saka hapana chitsva kana chakaipa nekuende kana kumatare kwaita south africa neisrael zvinova zvinhu zvinofanira kutokurudzirwa kunyanya nyanya kana matare acho ari matare anotonga zvakajeka zviri pachena zvinoguta munhu wese anenge achitongwa zvichizorevawo zvakare kuti muna muzimbabwe chaimo mune nyaya dzakawanda dzinosanganisira guku yahundi nekupondwa kwevanhu ma2008 nedzimwe dzakasiyana siyana dzinofanira kunge dzichiturwa kumatare akaita saiwawo vakakanganisa vachiita nemhosva.
Tanzwawo ZANU PF ichikurudzira bato renyu reCCC kuti rirongeke pane kuramba muchingokonzeresa sarudzo dzemabielections munyika zvavari kuti zviri kupedza mari nenguva munoti
chekutanga ndechekuti vamutsvango havari kunyepa zvavari kutaura vanozvizira mukati mehana yavo kuti ivo nebasa ravo rezanu pf ndo vakonzera mhirizhonga iri kuitika muopposition vachishandisa vachabani kuita zvavari kuita zvekuda kurikola mamps edu eCCC. Chechipiri ndechekuti isisu mazano kana yambiro kubva kuzanu pf isisu tinotora mazano neyambiro kubva kuruzhinji rezi vakavhotera vanose muchanika nenhengo dzeparamende nedzekansuro dzebato reCCC.
Tiri kunzwawo vari kutaura nyaya yekuti nyika irambe iri musarudzo inyaya inokanganisa kana inodzosera shure nyika. Imiwo sebato munoti
isisu tetakatozvitaura kuti mabailections ari kuitwa aya ari kukonzera maproblems munyika kusagadzikana munyika ari kutora mari yenyika yakawanda nepaaiime chinoita zvimwe zvinhu ichishandiswa kuitwa mabielections anova mabielections asiri pamutemo dai akanga ari mabielections ari kuitwa nechikonzero chekuti pane munhu arikoniwa zvine kodzero zviri pamutemo chaizvinhu zvisisa kwete kuti munhu anongobva kuabva kumba kwake otanga kurikola vanhu vebato raasiri nhengo yaro izvozvo zvinotikatyamadza zvikuru saka nhau yekuti mabielections ari kukonzerwa nevanhu vari kuziva kuti havafaniri kunge vachiita zvavari kuita atimade munyika yezimbabwe.